Nengo dzeMDCT kuChegutu East dzinosvika makumi matatu dzaswera pamuzinda webato iri dzichida kusvitsa tsamba yenyunyuto kumurongi wemisangano mubato iri vaNelson Chamisa yekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka nemugovera kunzvimbo iyi. Murongi wemisangano munharaunda yeChegutu East muMDCT vaCosta Harrison vaudza Studio 7 paHarvest House pavanga vari nevamwe vavo kuti sarudzo dzemaprimary dzekunharaunda kwavo dzakaitwa pakati peusiku vachiti izvo zvakakonzerwa navatawanda bvumo vanove mubati wehomwe weMDCT muprovhinsi yemashonaland West. Vabvumo ndeumwe wevanhu vari kuda kumirira MDCT musarudzo dzeparamende kuChegutu East.
Sarudzo dzina kufamba zvakanaka nepamusana pekuti taita problem yemukomana anonzi Tawanda Bvumo apo iye zvari treasure, asi munyaya dzekubhuka mavenues iye achishandisa madispo mapurisa, achishandisa equipment yekushandisa yemapurisa. So isusu tinofamba neprocedure yemusangano, iye munhu ari kuuya nekudisturba chete kuisa kudivida musangano, bhozi zvaakaita iye ndezvekuti akauya nevamwe vanhu aaiti venationary akatanga kuitisa maelection usiku chaiwo kumatikofu ukoko kunonzi Kudombwe, uku kwaakatanga nako uku akauya nevanhu yautisingazvizivi, kusina mamwe macandidates, kusina vamaagents emunhu, ndokungozonzwa kuti kwatoitwa maelections. So akuya vanhu vaiva akuya pastation yaive chaivo iri permanent yakanga yabhukwa. Ndobva isu study tazoti ano vanhu vavabva kupi, toda mazita evanhu havana kutaura, umwe akangoti ndabva Midlands, umwe akati Manicaland, kapera zvakadaro. Umwe akabva akuzoti ndini Farai yokunationary, asi asiri yeFarai. Saka iyo yanga iri dambudziko rakatanga kuitika kuti zvikonzerese chi inoise pamaelection.
VaHarrison vanoti vakazopamba mamwe mapepa aivhoteswa kana kuti maballot papers senzira yekuratidza kusafara nezvakaitika. Vanoti vave kuda kuti vabvumo vachibuditswa mumakwikwi aya.
Tane time yakanyanya nemurume achiita that problem because backup yake yaanyanya kuita ndezanpf. So isusu tatangoda kuti chinyanya kuitwa ka ngaachimiswa chete iye abve muchi muresi mune vamwe tisare netuma candidates tiite zvinhu zviri democracy, nekuti vanhu havasitomuda even kana national yedu kana organizing team yemadirectors ngaiuye paground igozoona iyo personal kuti chii chikonzero.
Zvinonzi pane vamwe vaviri vari kuda kumirira MDCT kuChegutu East vanoti vaRain Mutatabikwa pamwe navaWashington Chindia, avo vanonzi vakanga vasipo panonzi pakaitiswa sarudzo idzi usiku. Hatina kukwanisa kutaura navabvumo pamwe navachindia navamutatabikwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vabvumo vanyora padande mutande paFacebook kuti ndivo vakakunda musarudzo dzekuChegutu East. Izvo zvatsinirwa nebazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT iro raburitsa mashoko ekuti vabvumo ndivo vakakunda musarudzo. Vabvumo vachakwikwidzana neanenge akunda maprimary ezanupf apo pakatarisirwa kutatsurana gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaWebster Shamu nasachigaro wezanupf muprovhinsi yemashonaland West vaJohn Mafa. VaShamu ndivo vari kumirira Chegutu East muparamende pari zvino. Zvinonziwo sarudzo hadzina kufamba zvakanaka pakupera kwesvondo kuEpworth, uko kunonzi mapepa ekuvhotesa akazopambwa akatizwa nawo vanhu vari pakati pekuverenga mavhoti. Nhengo yeMDCT inomirira Epworth muparamende pari zvino vaElia Jembere vari kukukwidzwa nevanhu vashanu vari kuda chigaro chavanacho ichi. Zvinonzi kwakaitawo mhirizhonga yakasiya munhu mumwe chete akuvara pairwisana vanhu pakupambwa kwakazoitwa mapepa ekuvhotesa. Zvisinei, murongi wemisangano muMDCT vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzavo dzakafamba zvakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo richaongorora nhuna dzese dziri kusvitswa kuutungamiriri rozotora matanho akakodzera.
Hatisati tanyatsokuwana maripo dzakakwana kuChegutu East, asi kuEpworth tatotaura tikati deti ravapo idzva ekuitwa paweekend inouya. Ndo pandataura kuti tine masaririzwa pano neapapo, asi tinodayira kuti pavhiki rinouya iriri paweekend tinenge tapedza maconstituencies ose takuchinangana nokumeka sure kuti kumacouncillors taita kuti mawards ese achipera, nekuti tine mamwezve akasarira macouncillors pa 1900 and something anofananga achiitwa.
Kunyange hazvo vaChamisa vachiti sarudzo dzavo dzemaprimary dzakafamba zvakanaka kusvika pari zvino, pane nhengo dzebato ravo dzakawanda dzakasvitsa tsamba dzenyunyuto kuutungamiri hwebato iri dziri kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.